A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 26th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about Boxing Day and, of course, your Christmas Day holiday yesterday.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and here is hoping that you had a blessed Christmas. Of course, today we want to talk about that Christmas Day holiday and also the Boxing Day.
And obviously, first things first, Boxing Day has nothing to do with boxing or with putting used wrapping paper into boxes or with boxing up all your unwanted presents.
Of course, the origins of Boxing Day lie not in sport, but in small acts of kindness. It is generally accepted that the name derives from the giving of Christmas boxes in courts, but the precise nature of those boxes and when they were first dispensed is disputed. One school of thought argues that the tradition began in churches in the Middle Ages. Parishioners collected money for the poor in alms boxes, and these were opened on the day after Christmas in honor of Saint Stephen, the first Christian martyr, whose feast day falls on December 26th. Gibbs.
And obviously, when is Boxing Day celebrated? So, according to the London Telegraph and History.com, Boxing Day occurs every year on December 26th and is a national holiday in the UK, in Ireland, in Canada, in Australia, in certain other Commonwealth countries. Now it's a holiday too in America, and in Zimbabwe too is a very big holiday. So whenever, you know, Christmas is on a Saturday or Sunday, the following Monday is Boxing Day. And it's always the 26th, right? No. You know, people used to say, today I'm going to hit you with a brick.
Yeah.
Or I'll use my hands
to
actually manhandle you and do whatever. It has nothing to do with that. Nothing, absolutely. So it has a lot to do with, you know, taking care of some servants during the Middle Ages, as you were saying. So, you know, it was a time when, you know, after you have looked after your employer, then employees are given some kind of token of appreciation to say on Boxing Day, take over these leftovers, take over these other coins and do whatsoever. Or even the churches will put a box and put some money inside so that people can actually have something, you know, on the 26th of December. But then there was another thing on Boxing Day, fox hunting. You know, in certain countries like Britain, fox hunting was the in thing. But in 2014, it was banned. So after being banned, then, you know, they devised another way and said, we're not going to shoot the foxes. We're going to use hounds to actually catch the foxes and release them. So, but still, there's a problem there. So there's a lot about this kind of thing. And, you know, St. Stephen is another kind of name being given to Boxing Day. And that is in terms of the Ireland. So there are so many myths and, you know, mysteries around Boxing Day and all those kind of things. But all what we know is that it's a holiday. Yes, it's a holiday.
Honguka vateereri sekutaura kuri kuita Gibbs uko nhasi hazvinei nemangoromera zvaya zvataitaura kare kuti hanzi musi weBoxing Day uchandiona aiwa handizvoba zvakatonangana nekuti vanhu vange vachibatsira vanhu vanoshaya ndokumatangiro azvakaita ndo tradition yacho saka tinoda kunzwa kuti imi muri kupi nhasi musi weBoxing Day uye nezuro manga muchiitei pazororekisimusi tichitarisawo mberi tichienda kuzuva kumhemberero dzegoredzva takupinda muna 2017 tida kunzwa kuti ndezvipi zvamuri kuita nemhuri mungave ku Mat South kwamurewa uko mungave ku Johannesburg ku Botswana chero kwamuri mativi mana ose enyika tifonerei timbotaura kuti manga muchizvifambisa sei muri kuzvigona sei Gibbs
yebombe zvirukana ndaba ye sesihlangana njalo ke sikhuluma namhla ke ngeboxing day lesikhathi sekhisimusi siyakwazi ukuthi ikhisimusi ye khona ngapha eZimbabwe kungani kuyahlupha kodwa ke sikhuluma lani ukuthi sizwe ukuthi ikhisimusi liphathe njani ye lisifonele khona manje nasi nombolo 001 202 619 2077 sosikhuluma njalo la ngeboxing day ukuthi phela aso sikhathi sokuthi nijob blessing kakriket la no lapha ke ukuthi kuphwane zipho kumbe kuyethengwa elikwenzayo khathesi ke kule sikhathi ekuthiwa yi-consumerism antokwazi ukuthi kumele ukuthi kuthengwe impahla zithengwe and into zinjalo fowethu
umka Gibbs rekatite tichinzwa nziyo let's have some music while we try to get in touch with our listeners who I know are trying very much to call. The number once again 001 202 619 2077. Please call us.
One is one tido zero tia Nigati dai wambota risanguva Negoti shimwe pangwe me pocha uya Asiramba uchimbo penya kunge suwa Manganeza unoti mdero cha uya
Tiende kune mwe mutereri kamba ako mudhara achauya.
What was the meaning of that?
Tino kazhinji mazuva ano kana vakumboenda ku diaspora saka baba vanenge vari ku Maricho kungava ku Joburg kana kupi mai vari kumba. Pane vamwe vanozoda kuita musikanzi kwakudotora advantage kuti mudhara
ava. Mudhara is coming, mudhara is coming.
Ari kuti aya unobva waudza kuti mudhara vachauya. Hapana zviya zvekuti egumbomba gumbo panze.
Exactly.
Ndo zvirutaurwa nekambo regetende. Kune mutereri wedu kutanga. Mukoma Shepherd, makadi mukoma Shepherd.
Tiripo makadi henyu.
Aiwa tiri wadi mukoma Shepherd muri kupi?
Ndiri muHarare pachitungwiza
apa. Pachitungwiza apa pa Unit NJ pa Pichai.
Unit L.
Okay. Right. Iranga rakadi totanga nezuva rekisimu zvanga zvichifamba sei?
Zuva rekisimu ranga rakadhakwa. Rangofanana neHeroes. Ranga samira zviro zvinenge tori nani because havana vana mari.
Hakuna mari.
Christmas kuti tinosora takarara isusu vana Shepherd nematumba atinawo tosora takarara
zvinhu zvava zvakamira remusi kweshuwa ndiri kuzviona ukaona mukoma Shepherd varara
vamba akatoipa
ko nhasi muri kuitei paboxing day
baba boxing day ka rangofana nemamwe mazuva akangofa angoriwo munyika hakuna chiriko munyika yezimbabwe zvinhu zvakatooma vakona vanhu fungai kana tichipiwa $50 bhenga ndite $50 toti Christmas toti boxing day haina kwainotisvitsa kana tikafu sevanhu hatirakana kutotenga izvo havana munoziva kuti kare taitengerwa hembe dzechristmas
ichokwadi
vatiko zvinozvi kana kuti kumba ndakatotiza kumba kumba kwangu chinhoeka ini ndakatotiza kumba kuti vana vangatondishungurudzi ndakatondotandirawo nevamwe hama but hakuna chiriko hakuna mari
zvinhu zvakaoma
zvakaoma baba
saka
achiikoko mukuigona use
ndizvozvo zvemutowa kumwe akaoma kumwe munyoro
mutoinekumwe kunyoro
hatingazonyanyo kufarisa ka vamwe kumusha uko vasina chekubata
inini zvandanichitoona ka ndirikutoti mvura iyi inogona kuenda mahara zoro ndirekutorima
nderekutorima ya
hakuna krismas kunoku tokutorima takatopiwa zoro rekurima chete nekuti kuri kunaya
mvura saka uchitungwiza kuri kunayawo hako nekuchinoi kwacho
vakuri kunaya hamvura iri kunaya ndo krismas yatatowanawo yakanaka gore rinoi yekunayiwa nemvura
yekunayiwa nemvura aiwa tinotenda zvikuru mukoma Shepherd hapana ari padhuze mwada kutaura
baba unototi wakafonerwa kudaika unotoenda unomira pakubva kuti unyatoziko kuti wataurawo parejo pakaipa baba
morisai vamwe vairi vatatu vangadai vakateerera mukoma Shepherd vachitaura
indodamorisawo mhuri yangu Magnolia mbiri yabveka nanyasha matsose ndigomhoresawo vamwe vese vari kumhanyamhanya nezvenyenyika yekuti nyika inake ndoti musadzoke mumashure demarama makashingirira kuti tigoonawo makrismas anotinakidza pamberi apo nokuti zvinhu zvamamiriro aita zvinhu munyika aakaoma
haiwa tinotenda mukoma Shepherd tichifunga kuti vese vamataura ava vanenge vakateerera
haiwa vakateerera ndinotenda hangu nemiwo mandifonerawo
haiwa tinotenda zvikuru
tinotenda muwane zvo
rakanakaaiwaneupi
zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru ngoma Shepherd
alright
take care Gibbs you heard there from Shepherd he's saying really because of the economic crisis the Christmas and the you know everything there's nothing to write home about you know people are suffering and there was nothing to celebrate he says you know even he could not even face his kids so he had to travel to Chitungwiza just to escape from their demands for food new clothes you know this is Christmas you know they expect a lot but he's saying all is not well and he's saying you know this break many are just taking it as an opportunity to go to their fields because the good news is that it is raining so he's saying that is the best gift that they can get from the creator at least it's raining unlike last year when there was you know, a double tragedy of an economy that was not performing well and also no rains at all.
Yeah, so ke siyacela abantu bezimabho ukuthi lisifonele khona manje lo blessing lapha ukuthi sithathe phela imlayezelo yenu sizukuthi lithini ngesikhathi sekhefu leChristmas njalo langeBoxing Day. Bonazani lo muntu lapha
mfowethu. Tine mmwe ku Cape Town uko vamatamba makadi.
Ufara makadi.
Aiwa tinofara ndofunga vanhesa ruchema chema but ndofunga Cape Town ndo yanga ine Christmas.
Musanyeterwa kuno ku Christmas yacho yanga isiri kutonakidza nokupisa kwakuri kuita nenyaya yekuti kana uchifungidzira kuti kumba uko vamwe vanhu hakumba hakuna mari unoziva zvakasiyana nemakare kare yekuti anenge achinakidza kuti kana vamwe uchiti watumira mari yasvika zvino uchiti watumira mari woti vana kumba kuHarare kwacho hakuna magetsi vana mbuya kumusha hakuna mari hai yanga isingatombonakidze takatongoswera zvedu tichingonamata tiri mumasoro
haiwa makaita zvakanaka imi munenge muchikomborerwa
ai kukomborerwa kakwacho ndokunge kana mwoyo wakasununguka zvino pane pamwe pokuti taingonamata kungoti zvinotodii nhaye mwari wei ngonzwaiwo kuchema kwedu nokuti nyika yedu iyi yakuenda kumawere dai mwari vatisunungura chishuviro chedu chete ndechongoti dai tose takwanisa kuenda kumusha pa 2018 apa pakati titangonesa x apapa pamwe zvinhu zvititire nyore nokuti nzara yapunya chisero vana vakunhonga sose nemuromo kunokwaiwa haisi kana kutombonakidza Christmas yacho munhu wese wari kungoona ari mustreet ari bhizi kungoita zvaaroita vari kutengesa vakomana vari bhizi kungondu vashomanani vari kungoona varinodoro mumarestaurant munhu vatiri kungopfuurapfuura namo saka zvinenge zviri kutorwadza izvi zvokuti joni yacho inenge yakutongorwadza inenge yakutongoharariwo futi
saka makatumira here zvekudya pakrismas apa kumusha
kumusha aunga zore gaka kuzombotumiro zvako zvikumusha unongodzo nepakadiki diki kawana oikaka kawana mbuya imbo turaisi dzotombotumiro pabhazi kuti vawane tokudya but haisiri yo shuwira yatangati nayo kuti shuwira yanga iri yekuda kuti nini pachangu ndinodyo ndine vamwe vamwe vangoonawo kuti munhu mupenyu uchifarawo unozama zuvaya aikara aya pai pai tichienda apo tichinotamba pamurombe dzapo ndamudhara mapfumo achirowa pamurombe dzapo achirowa chigwindiriwauya semunhurosina hama apapo tichinakidzwa tichifamba mese mese munyika yedu yezimbabwe ndinokufara zinono kumawere kwayaenda ko vakomana toita seko vakomana tibatsirewo pamwe dai vakamboti kandiroka mahusa kwakakumanako pamwe zvingatiitiro zvakanaka ku
hatitika tatatotika imi ndimunofanira kuti vamarani
randi racho ringe nakudhaku ako hatiti ndima akuri dhakusa here nehusa renyikwakomana
aiwa zvakaoma saka pane vamwe vamurida kumborisa here vamatamba
zvikuru
taura haichitinzwa
ndoda kumhoresa vanin'ina vangu vose vari ku varimo muharare mune eukaroi nemarondera ndasekuru vangu editsangamidzi ari kumarondera nemunin'ina vangu ari muharare najoe gandawa naana sisi vari ukaroi nemhuri yese kwakaterere ri panyanga apo ndinoti aiwa muvewo nezoro rakanaka ingoramba iwo makangoshingawo kunamata zvinhu izvi zvinongo inhamo yatiwira tose ngativewo ndine urombo kune vakarasikirwawo nenhamo nehama neshamwari asi ngatingorambai takashingirira kudawo zvinhu zvichatinakira mune ramangwana kana mawanawo mukana papapapa mozombondiridziro kamboka vakomana vaya pamarondera papo kuti takabva kure nenhamo
pengaodzokaminako
tepengaodzoka
vachirwa injiniya sekondari sherei ombe pamhagakure
nenhamo tichirara mumabhiriji vadaroka ndichekenda dzokera ipo paya paya handiti unobaona kapa pako paipe pachikoro paipe ndiri pamebhorini pangu apo
ya muchirowazve ipengaudzoki aiwa tikasaridza nhasi tinoedza kukuridzirai kana pachirongwa chedu chamangwana ukateerera studio 7
ndingafara zvikuru
aiwa tinotenda zvikuru
okay
of course Gibbs that's Mr. Matamba there in Cape Town I think it's the same old story you're saying that really there's nothing to celebrate because you know the situation back home is quite depressing and is hoping for political change in 2018. His hope is that Zimbabweans in the diaspora will go back home and vote for a new beginning because as things stand, there is nothing to celebrate.
So he sounds like a very jolly good fellow, right?
Indeed.
And
you
was
know.
Singing, and I know there's something I don't know. That you can't sing like him. Let's not debate that. I know you can't.
No, I've got talent. I mean,
he's singing?
Yes.
Oh, yeah. Okay, let me read the message. Let's stop there. Let me read the message. You're killing me, man. So we've got the message from Robson Mwale. Robson is saying, Lonyanga, Begogo, we see the Christmas Dale, sing Elam Mali. Sizobona kule ezayo yomnyaka 2017. So tumezeke ku Facebook live stream yetu. Konapa ke ku VOA. Siyakubonga kakhulu ke Robson Mwale lapho khona khona ngapho ngwatini lokusasa. Njalo sile message evela ku email that Cheer Chicks uti ulalele ukhona ngale Deutschland. So kasitele ukuthi Deutschland bekunjani?
German
ukhona ngale. Yeah. So ke kuzobuya ke lomunye othi uJonathan uti ya mina ngikholisile sibili kodwa akumelanga ukuthi abantu behlupheke kangaka. So Jonathan is not happy at all. He says, yeah, of course he had some kind of fun, but you know, people should not suffer the way they are suffering. So yeah, those are some of the messages.
Of course, Gibbs, please keep writing. I know we might be having problems with the phones, but just keep trying. You know, when it's raining, it becomes a bit problematic. Let's have some music, Gibbs, as we celebrate this important holiday, the festive season.
Baby, I'm baba valela. I'm feeling your heart me nang injenga sena ba funuk salela. Just cause I'm with you bati guza pela. You set me free, you can call me Mandela. I will just love you forever and never. And shout out a love for my people.
I will save for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure.
Ingoma leyo angiyazi ukuthi thini ingoma nje mkhoko eh. I only heard this poko so hayi you know this poko is sub ghost right. So ke slow umlaleli lapha uThulani umnumzana uThulani khona ngale kweGoli eh baba Thulani unjani
yakhona hayi baba
hayi impili kakhulu ungabona khona khona
ya ngise malablela nje malulela hayi lapha eLimpopo
oh eLimpopo kunjani eLimpopo
hayi
ye ungatshedi mana ndawonye ukwazela isuku zomnandi ye ungatshedi kangako
okay ya
ye singathi udlale njani iChristmas
baba akula Christmas lapha ma ukabona nywasi isuku lapha South Africa bakhaya uyafana lomuntu ofisuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
khonapho ume ndawonye ungahamba-hambi babathulane uze sikuze mnandi kakhulu.
Okay, manje lapho kunjani?
Oh, kushwala blind. So wena mana khonapho sixoxeke ungajedi unganyamukuli. So busathini ke mnumzana Thulani, busithini?
Into ngisithi nxa ubona lokhu sisalapha e-South Africa abanye besezimbabwe ufanana nabantu laba abaselokhu besesikole izikolo zivaliwe.
Ye, ubusathini baba?
Indaba yokubana eyi imali yakhona iyabe ingahlangananga uzame ukuthi sihlanganise ukuthi uthumele enye ekhaya nxa uzame ukuthi uthumele enye ekhaya ngaphaya uthole ukuthi enye la usale ngapho ukuthi wenze i-Christmas uthole ukuthi i-Christmas yakhona kayisayenzi ma.
So kade usenzani manje?
Ebeloku sisasebenzasebenza phela sizame ukuthi ngibane singahlanganisa khonapha lathi sithole thole mbijana thumelele okunye ekhaya khonale ekhaya lakwazi uzame ukuthola nyana.
So khonangala abantwana-ke banjani ekhaya ulabo abantwana?
Abantwana basekhaya, abantwana basekhaya sizame ukuthumela khonokho okuncane. So uyabucabanga ukuthi nxa ungathi iye khonale futhi kuzobuya kwakhona yase kunzima uzokuqala kuta akuyeke. So iyabuhlungu lakhonapho i-Christmas yakhona vele hhayi iwanga kahima
kuye. So singathi umnyaka obuyayo ubona njani?
Ayi umnyaka lozayo ayi ngawe yakusiphathe ngathi njengoba izulu lisiya kanje ngxenye hayi kuzaba ngcono abantu bengasadinga ukudla mani engxenye nxa kungalinywa kuyana kungaba ngcono.
Kuye. So-ke i-Boxing Day lamhlanje ubusenzani?
Akula la-Boxing Day lokuyizwa ukuthi yenza njani akula lutho lapha kungayenjani kungenanga zitheni.
So i-Boxing Day wena uyazi uyini ilanga langkhona elo-Boxing Day?
Thina nxa siyakhula sazi ukuthi ngezibhake abantu bayashayana lokho ukuthi kuyanikwana izimali nanjaasingakwazi safana ukuza manje.
Yebo hayi kulungile. So wena wawujani ukuchaya abantu yo-Boxing Day?
Ya sasithanda sibila sasithanda laphana imbelezi kithi laphana imbelezi kithi laphana eyamandi laphana azesithikwazi lokho ukuthi ziyabe zigcibana nxa kuze so ziyabe zisitarana.
So lishaya lizibhakela sibili kuzwayo?
Ya zizawe sibili okuzwayo ukuthi vele nxa kungasike emabhoreni khonapha kuyaze kudlalwa lebhora ukukhathwa lebhora hhayi ngaze ungachawa ngaze akuripota kuthiwa kuphelela khonapho nje kuqinisanele amathambo.
So kwakungapha ekhaya khonapho lapho wakhulela khona?
Mina ngikhulele emlelezi enamande lapha engamande endaweni le bathi kumaranda.
Oh, kumaranda ye ngiyakubona. Alright.
Ya.
Ha ubonike mnumzana Thulani ngibonile kakhulu baba.
Ha nami ngibonile namani hlalele izithitha sinte manje.
Ya siza kuthinta mnumzana Thulani ungathinta kusasa baba.
Hayi ngilalela kakhulu isitudio seveni yiyo ngithembileyo akuthi hayi nxa ithaya nje. Ngiqala ngilalele zonke ezesitshora lozi ngesiNdebele. Liyasitophi wonke ngiyayiza yonke.
Hayi sibongile kakhulu, thanks baba.
Hayi zami ngivumile.
Yeah, so that is Mr. Thulani, he's in Limpopo in Malamulela. So he was saying that he's an ardent, you know, kind of follower, listener. Yes, of Studio 7. So he says, you know, there's no Christmas to talk about. Mm-hmm. Because he sent money home and he remained with nothing, you know. So he says he was doing nothing today. It was Boxing Day and there was nothing that he could do. And he says money is a problem back home and in South Africa. And so at the end of the day, he says Boxing Day, according to him, when he grew up in Berengwa, people used to fight, really, on Boxing Day. People would just beat each other. And once you are beaten or you beat somebody, no police reports, nothing. Mm-hmm. Because it's Boxing Day, according to him. Mm-hmm. So they used to do that. And since there was no problem with it,
mm-hmm.
you go and play a Boxing Day kick around. That's soccer. Eh?
Mm-hmm.
If you are beaten up there, it's your own problem.
Mm-hmm. Of course.
But we don't encourage
it. Yeah, it's not encouraging. That was not the purpose of the day.
Yeah.
It had nothing to do with Muhammad Ali like characters and Mike
you
Tyson.
See, yeah, or even Kilimanjaro and,
indeed.
And Ringo Starr, you know, those kind of characters.
Indeed,
characters.
Indeed. Gibbs, let's have some music. While we, wait to also hear from some of our listeners, like with Mr. Chamboko on the line. Magadi.
Magadi,
what is your name? Magadi,
what
is radio, you know, volume in and you have to use the volume in and you have to
Ata kusuduruka kwa hili.
Ayo, atinotenda shukuru. Zanga zvakamira sei pagogo hapa?
Kuna uku ziri nani.
Ziri nani, makaura ya mbudzi here?
Kuna uku ziri nani. Takaura ya mombe chaezo, zi haji wanu. Hari mshini kuyani kaya ni ya kumutamoto.
Wakoma, na inga kune machikichoru?
Kuna kune masikichori, zinatika pa uke, nyuka yamba wajingo chema chema, wajingo chema chema, ata papa na ano kupa.
Ya, ito kwa hadi.
Kwa unubwa na utongo mira mira osu ya sababa.
Ya, saka kwa kwa ya muri ya kaya ukwanda swaka ni imanji kuti vacha mboko wa zora ya iri mombe chai.
Ne wana wa iri waka uya ne mrora, nina mai ne mzukuru. Hey, go to Rana Murivana.
All right, I don't know you.
Nasha.
Okay, Gau is Aki.
Hey, Maladigo.
I wa Tiripom Komanyasha, good is a quayo.
Kuno Guri Bobo, Tirinan is a do.
Thanks God, which
part you get a million at a marriage.
Ask and that's God, Pani Mombi, I go right up, Komanyash.
Kutomborowa zedu mombe tiri kuno kutambotiza maaso zeku siku.
Aiwa zvino kudzwa zvo uko kwa kunenge hamubhadhari marendi nezvimwe zvakadaro saka kumusha kunenge kuri nani.
Unotombotiza mombe kana mboenda pareserva zvangu kuti mbonozorora takamirira gore riri kuuya iri tinotatarika futi.
Aiwa zvinofadza hazvo saka mungade kumoresa here ana asawira wenyu.
Yeah, nikade kumhorisa ana savira vakati wande.
Taura henyu tinzwe mukomanyasha.
Yeah, ndoda kumhorisa mafesa angu pararapo.
Mhm.
Ana T1 tawanda makumbe pachitungizapo.
Mhm.
Ana Moses Chitaka pachitungizapo.
Mhm.
Etimu rangu rakangowanda vana chiti zviri sei mafesa.
Mhm. Reze riri pachitungizapo.
Vazhinji vari muchitungizapo.
Mhm. Ndiwa ochet.
Pane umwana kutaurawo.
Ngauye futi.
Hello.
Hello Makadi.
Ndipo Makadi o ndinozi Lilian.
Munoitwa Tetan Lilian. Taura yenyu tete Lilian yang ranga yakadi Kisimusi uye muri kutariserwa kuita zvipi mugorera gore dzvarata kupinda.
Christmas yanga ichinakidza sikuru pa Christmas Day sezvarikatamba ai yanga ichinakidza plus one kuya kwakaitawo zvimabhondi noti takakwanisawo kungobatawo zvimari zvekutenga tengawo madhiringi hembe dzechristmas tikashandisawo makadhi kuswaipa at least zviri naniwo zviri kuendeka
zviri kufamba
asifamba
pane vamwe here vamuri kuda kumhoresa
ndakumorosa shamwari dzangu Juliana anogara kuwaren park ndizomorosa Irene ari kuchingwiza ndizomorosa sisangu ari kudz yetu anonzi Tariro nemukoma wangu ari kubeatrice nemhuri yake anonzi Vincent neari kuglenfi anonzi Fred nemhuri yake.
Aiwa, tinotenda zvikuru tete Lillian. Tinotenda vachamboko vaendawo.
Vachamboko varipo.
Alright, regai tibva tapedzisa navo.
Hallo.
Hallo, aiwa vachamboko tinotenda tinenge takwanisa kutaura nemhuri yenyu. Pane vamwe vamuda kumhoresa here musati maenda henyu?
Handiri kuda kumhoresawo shamwari dzangu vamusiyiwa vamujakati gomo mashaka mavingire kudana adzimai vamwe ndofana ngovamhoresa nyange vari padhivhi ndofana kumamhoroi.
Aiwa ndizvozvo. Aiwa tinotenda zvikuru vachabvoko nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa nesuwo tinotendawo kuti munotaurawo nesu tichingosununguka kungodaro daro zvichiita zvichifamba.
Aiwa chirongwa ndechenyu, mwari akuitirei zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tichingokurudziranawo kuno kuti vedu kungotema tema hakubatsiri ngomira mira iyo semhuri tingorongarongawo muchiwanawo kana kusina mari unowana mbudzi kambudzi inenge unayo pamusha kana kuti kangombewo mouraya mosiyana nezvemari nozongotaura zvekumati mazuva ese.
Aiwa ichokwadi. Kana
huku chaizvo zvinongonakidza.
Ichokwadi, hanzi hope hadzina ndima.
Ndidzo tatenda irimo ichabasa rine nemazvo.
Tinotenda zvikuru. Gibbs head from the Chamboko family. What Mr. Chamboko is saying is, you know, people should not just say things are tough, things are tough. This is what he did for the family. He slaughtered a cow and then he had his children coming from the city and they are feasting. So he's saying that, you know, people must not always complain.
Try to,
as a man, you must try to do something to make sure that your family is catered for. So he's saying, that is what they are doing. I also spoke to Lillian. I don't know if it's the it's a daughter or, but she was saying that this is the best Christmas ever. You know, they are enjoying. Everything is okay. You know, they are really, really enjoying it. It's the best ever.
That's good. It sounds really good. And, you know, people, you know, always cry. Whenever there's anything, you know what I mean? They always say, oh, no, things are bad. But if there's a man that goes out and says, okay, let's slaughter a cow, let's slaughter an ox or something, it's good, you know, for the family. So now, blessing, we've got another message from Robson Mwale, who sent us an earlier message. Uthi kona iBoxing Day layo ibinzima kakhulu. Besingela mali njalo sesikhangele umnyaka ka-2017, kodwa sikwazi ukuthi uzasilethelani. So according to Robson, he's saying, oh, you know, the situation was really bad today on Boxing Day. And people didn't have money, and now they're looking forward for 2017. And then we've got some music, I think, that we can play. But before that, there's a caller that requested, you know, Benga Utsoke. I think you know some of these things, Blessing. You know, the Benga Utsoke fame, all those kind of things. And Jonga sent us the music. I think it is there in the aisle. So maybe our producer can play that song later. But in the meantime, let's talk to Lamek. Lamek Ncube ukhona ngale Jolojo. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ngiyimpile kakhulu ngapho kwe Jolojo kona.
Ngisetanga ugweduza ne Phumula Mission.
Wo ye Phumula Mission kajana kona le?
Yebo baba.
Ye ngangafika Phumula Mission ekhumbula esikolo lapha. Angifuna ukukhuluma kuneke kodwa wazi.
Ekhumbula nasemgomeni e-primary school.
Ye, ngadlula le mgomeni kona mpana, ngadlula le khumbula ngangafika endaweni zene ziyani.
Wawudingani?
Hayi phela unxa uzulazula phela oluzulazulayo goludobhayo.
O wadobha phela.
Ye, so nxa kwakunezihlobo zami nje zikhonapho.
Right, ngona ulobole.
Ye, hayi kungani mina ngalobola emadobho, so ngaleke ngambona izihlobo labangani.
Okay, hayi kulungile baba, ngiyabonga.
Ye, so ke akutsho ukuthi ikhisimusi kambe njani baba Ncube?
ngethayithi simusi bekunzima lapha ekhaya besihawule unye okumangalisayo.
So belisenzani kodwa?
Ngabe sinethwa izulu ngokokuqala, okwesibili belisinetha silambile. Mina ngibe ngithole $1.20 ngathi ngiyadinga isinkwa, ngathola isinkwa esisodwa. So yilabantu egumeni abakwana 80 sihlephunelane isinkwa sona esosodwa.
So abantu bonke nje badla isinkwa esisodwa nge-$1.20.
Yebo baba.
So singathi-ke lamhla-ke nge-Boxing Day-ke uhambe njani?
Nge-Boxing Day ngigcine sengehlulekile, sembona ukuthi avele kakula ngangincede lapho ngagcina ngingena esibayeni ngaquma okulizinyana okuncane lakho kwehlule kukwami yabantu.
So vele abantu abasakhwananga ukuthi badla inyama khonapho?
Hayi ya, besinathinibopho baba ohawulisayo.
Kuzima khona ngapho-ke baba Ncube, kodwa umnyaka ka-2017 ke ubona njani?
Ngikhangela ongazani ubuzima buyabe sobedlule lobo esidlule kubo ku-2016. Okungenza ngikhangele kanjalo yi-political situation. Yebo baba.
Kungathi kungani kubambile, kufasile lapho?
Hayi ndoda kuzima.
Ndingekela kuthukulula kathi mnumzana.
Ukuthukulula kwakhona ndoda kuyadingeka. Kodwa-ke amandla esilawo malutshwane. Ngoba abantu beZimbabwe inkinga abalayo yukuthi abasebenzi kanye, ngabala mbono ofana naye wothi ngisho njalo politically, they are very much divided.
So singathi wena wathi ukhula i-Boxing Day wayizwa kuthiwa kwenye?
E-Boxing Day thina sikhule besisizwa kuthiwa lilanga lezibhakera. Noma nje singazange sikubone kwizibhakera zangikhona sizibonanga, kodwa besisizwa ngani batho njalo ngoba i-boxing besithathela kuleyana umdlalo lwani we-boxing.
Muhammad Ali labantu banjani?
Nabo banibani? Yebo baba.
Hayi siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana khona ngapho ungadiwana kusasa, kodwa wathi ukhula ingoma uyithanda yiphi?
Mina-ke engomeni ngakwazi ukuthi ngakhula mvele ngiyisigqamu.
Yebo.
Hayi mina ngiyisigqamu, anangoma engiyithandayo.
Hayi kuyazwakala mntu omdala. Even loku hlabela vele ongahlabeli kudala kwakho?
Mina-ke ngithanda ibhora kakhulu eyiyo elingidisappointe kakhulu kwi-Studio 7 okwalo nyaka
ekulaleni
ama-result.
Yebo.
Ye, ngoba ama-result awebhora lathi siqalisa iminyaka yonke leyi bengithokoza kakhulu ngoba angilalanga angalalelanga i-Studio 7. Kodwa-ke ebese ngihlangana lakho lo nyaka ikuthi ama-result ebhora bese ngize ngiwathole ngemande ngelanga elilandelayo ntambama sokubuzinyuze ezingamisezigugile.
Siyakuzwa baba. Hayi, khulumile sibili, sikuzwakele sibili.
Yebo.
Siyabonga kakhulu-ke baba Ncube, ungadina nokusasa khona ngapho etholojo.
Hayi, angisenze ngidine. Into engikhathazayo ukuthi ngaze ngibone yama i-Ali Dog ngikhona ngapho, angazi uhamba njani.
Hayi, senza thi ukuthi ngihle ngigcine sibili, ngizayigcina mina. Kwezithi nxa singabona kunjani sikufonele. Siyabonga Ncube.
Thank you very much.
Yeah, thank you so much. So that is Mr. Ncube in Cholojo. He was saying that his Christmas was really bad. He had $1.20. He went to the shops and bought one loaf of bread to share among 8 people. So he says it was really hard to actually share that loaf of bread with 8 people. So he says today he had no option but to slaughter a very, very small goat. You know, and he says the goat was so small that they couldn't even share, you know, that meat among themselves to eat. With the whole family. So he says, 2017 is expected to be very tough. He says, based on the political situation in Zimbabwe, things are not good. So he says, all because Zimbabweans are divided. They don't know what they're doing. Somebody does this, the other does the other. You know, and he says, it's so confusing. I asked him about Boxing Day. He says, you know, over the years, he heard that it was a day for fights, you know. But he never witnessed any of those fights, anyway, according to him, yeah. And then he says he's extremely disappointed by Studio 7 sports results. He says for him to get sports results on Monday evening is not good. says that's stale news. So he doesn't want to listen to stale news. He says, you know, I depend on Studio 7. So every time I used to get news at the weekend, but now you tell me the results on Monday. He says it's unacceptable. Old news, and old news. He's got a point there, I think.
Indeed, indeed. Yeah. But of course, we do try to update as the match progresses on our Facebook page.
Yeah, I don't know whether I could have asked him whether he's on Facebook, but to me, he
maybe
sounds
we could,
like a,
try
an
on
old guy.
WhatsApp as well to, hopefully, we'll discuss that and see if we can put it on WhatsApp
something.
And then send them over the weekend. Tinemwe Mtereri Mkoma Douglas. Makadi Mkoma Douglas. Aiwa tiri nani zvedu mukoma Douglas vari kupi?
Koma Digo vari kuno Gogo kwaya chiza ini wata bhuma kuti.
Inga nhasi Gogo yao yakuipa.
Ah, Gogo yao yakuipa na zvinya yero kuti zvikuru
kuti ndeche. Foni yenyu asi nenge iri kuti kati futi mukoma Douglas imboti fambe mbichana. Oh, my guess, I know Miramush.
My booster, ah, gizimizi yanga yachingona kidzakarongeka kudhara anga asina kutorongorongeka hapana chaitongo kuita nekuti hakuti pachiripokazimbabhoidiva
saka imama akarongera mhuri zvipi
papa vatoriita mukumabhude ndinotoziravodimabhodimo ndakatobuda kutambura mataitavomo zvichiurana vachuu tatombozamawo tobeekuda zanupiefu yatihwira tsiki pamwe zvaifamba nepazi
saka makaitei pachrismas
takangofarawo ungomwaizvovo zvinenge zviripo zvataigonawo ungogadzirawo muhama neshamwari asi upenyu hwedu hwakatiomera taitende namwari ari kuita seakutopindira panyaya dzematongero edu
saka mungade here kumhoresa vairi vatatu
ndinamboishaizvo ndotoda kumhorera vese vakatoteerera vamuno matirisa haimanhigaba makoto todwe hazvina utaandi zvimba zvosimira mazuva akasiyana asi dotagogonawo kuonera pamwe chete zanupiefu haichina raya ramazana renyika ndichimhoresawo hama dzangu dzose dzingadai dziri mukati nezimbabwe dzakateerera unenge vari kusouth africa totswana mukoma wangu wilson makeke ndichiti aivas takatongori tiri pano pazimbabwe asi tofanwa kunoishandira tese kunyange nikoko muchibatawo parunhare tichipawo mavhizi yedu tichimirira conditions yedu mpo kuno chaiko ndideputy minister po mazvina but
hapana development iri kuitika
kana iri zedevelopment ungaitaura ukairembedzera ekuno totori totorarama semhuka de zvaitogonawo de vanhu vaiona neshandiko dei takashandira kare
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Douglas Maketo pamidlandsaramba
muchitibatawo tikwanisewo kumbotaurawo kudai futi tingatomiriravo nzvimbo ino toro iye mp kumbomuhwawo pastudio sevhini kana zuva rimwe here vabereki
aiwa tichaedza kuvafonera tinzwe kuti zviri kufamba 1-1
tizvidzirewowa mazvima kuti shuwa sadeputy ministawo zvetingadei tine mari dzakanaka mazvikoro zvakawanda mabhoksi vana vachinda zvikoro chikafu ezvinozara inzara everything izi mabhosta hatina everything tongori yestrategy
haiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu
maita basi
tinotenda zvikuru ofcourse gives thats Mr Douglas Maketo in Gokwe, and he's saying that you know the only solution to this crisis is political change, and he's hoping that Zimbabweans will gather enough courage to vote out the current government. Of course, we support anything as long as it is peaceful.
Democratic, yes.
Yes, and democratic, you know. It's only bad if people resort to violence and stuff like that. Yeah, but as long as it's a democratic transition, not a problem.
And you know, his name sounds familiar. Douglas Maketo. Was there no player by the name Douglas Maketo?
I think there was.
There was, man. Very United or something, right?
Indeed.
So let's play a bit of music here, and then we go to, you know, one caller.
Umaji
Mvoi, uti can carry petri. Let me just kick the loincloth, you know. You know the loincloth that was used long back.
Indeed.
Yeah, so but it has got some euphemism in it. You know, because if you cover a petri, like so, you know, you are trying to express certain things. It's a bit political, it's a bit social, and everything in it.
I get it. Yeah? The great Maji. Magadi. Aiwa, Tirinani zvedu parisei pa South Africa.
Ah, pa South Africa patine. Yeti Christmas, yeti Christmas vazvino.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichitenda kuti imi makakomborerwa pa Christmas.
Ah, tinongoti takomborwa upenyu ndohwahuripo.
Ichokwadi.
Handina hangu kubva kupera kwegore, handina hangu ndambotibatika neni kuti nemukoma wakashaika anotikati kumushosho.
Aiwa, nematambudziko.
Asi haChristmas takaitamba zvakanaka chosi.
Mamuri Johnny mamina anasahwira here kana kuti yanga ingori muri yenyu?
Ah, ndani mwana wangu anga ngari kunuka nezvisizvo gogodo.
Aiwa zvinokudzwa.
Muri yanga iri kumusha.
Okay, saka akashanya kubva kuZimbabwe.
Ah, ndakati uya kuno, saka akashanya kubva kuZimbabwe.
Okay, haana kuona moto here paBite Bridge paborder apa ndakanzwa kuti panga paine vanhu vakawanda.
Ah, kuya kuno kuzvanga vanga vachikumbira kuyo ukoko saka kuya kuno kuzvasika sezvakareruka.
Okay. Right, vagogode mungade here kumhoresa hama neshamwari.
Ndinoda kukwazisa hama dzose dzekwamushosho. Ndiri kukuwadzana, ndiri kuchivhu, ndiri kwaguru kurasa. Ndinoda kuvakwazisa vose ndichiti Happy Christmas and a Happy New Year. Tinezvavo takambosangana nezvakambodzimba nokuda kwokushayika kwamukoma mumwe nomwe nenguva yake asi ndoti takatamba Christmas zvakanaka idu. Ndogozokwazisa mudzimai wangu anodzimai Stefani Mushosho kana kuti tsungai majuru nevana vose inovati yepi yepi mudzimai wangu I love you.
Ah, ndo chete vatsvodwa panhepfenyuro anodiwa.
Vakatambawo zvakanaka asi takangokundikana hedu kuya tinogonozouyawo nguva shupi shupi inotevera asi panyaya dzechrismas inoona sekuti takavatiuracha kwembudziya vanodai vakadina zvavanofarira vakauraya tokuvapawo zvimari zvatakati ndamotora mutengo madhiringi mumwe nezvinga izvi. Asi vanongoti kumabhengi kwacho kutitore mabhondi notiwaya kwai vatoko.
Aiwa zvakaomba. Aiwa si tinokutendai mukoma wangu nekupinda muchirongwa chedu.
Ndikutendai vazuru nokuti fonei rambai muchingoita chirongwa chenyu chakaita sokunaka izvi. Ngatisangoramba vedu vanhu vose tingochema chema zvishoma zvakawana izvozvo. Ngatingotenda namwari nekuti tinenge tine upenyu plus kwaunga kuzviita.
Aiwa tinotenda zvikuru mashoko makukutu.
Movane usiku hwakanaka.
Aiwa nemiwo tinotenda. That's Mr. Gogode there in South Africa. He's saying that, you know, the family was a bit down because he lost his brother. that was a low point for him and his family. Mm-hmm. But he said that, you know, they did manage to at least celebrate this Christmas holiday, and is urging people not to, you know, keep complaining, but they should just try their best. You know, things are tough, yes, but he says it's important that, you know, do your best and then try to enjoy the day. And he's in South Africa, and he has his brother visiting from Zimbabwe. So he's saying they really had a nice Christmas, I guess.
And he actually expressed some kind of good love to whoever he loves, right?
The wife. Yes,
yes, yes, that's good stuff. And let's not forget that there's a singer, George Michael. You know him?
Mm-hmm.
George Michael is late, and he died yesterday. So he was only 53. You know, George Michael was a very big guy in music.
Indeed.
You know, he was with that band, Wham. You still remember? And then he had one nice song that I liked so much.
Mm-hmm.
It used to be, it's called Wake Me Up Before You Go, you know? You know how it is, huh?
Yes.
Wake me up before you go, go. Please. You know, it fuses with my voice.
No, 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 no. Okay. Your guttural explains if it's a DVD.
Okay, let's have some music. Let's have some bit of music. Not ours, right?
Oh, yes.
Yeah,
oh,
I think so.
That's the song there, Wauraiwa. That's Thomas Mapfumo. It's essentially what it says is, if you live by the sword,
die
by the sword. Mm-hmm. Indeed. Regatende kuna mkoma Mike, mwemtere wedu. Makadi mkoma Mike.
Ndipo angu muno fare mkoma Blessing.
Aywa, tirinani parise pa Botswana.
Apa Botswana rungo daro tiripano msango muno.
Anditika, aywa, chero mchi shandira mmuri. Yanga yakamira sei Christmas.
Christmas tengo daro naita Christmas takapfuura zvakanaka sereki.
Paka jikiwa jikiwa here zvii zvakaitika mangamina nasawira here zvaifamba sei.
Takanga tina nasawira tichigocha takatoudya nyama raisi zvakangodiwa zvaingodiwa pa Christmas. Ndoza takaitawo tichingofarawo nanasawira.
Aiwa zvinokudzwa kokumusha manga maningirikira here.
Kumusha takatumira zvese kubva kuchikafu mbacha dzevana nezvemudzimai takatumira.
Saka vakati kudii manje zvakasvika zvakanaka here nana Malaicha?
Ya zvakasvika zvakanaka chose zvekuti vakatofara kuti zvinhu zvasvika ndikatofarawo ndakatojo Christmas kuno ndakafara kuti zvinhu zvakasvika.
Handiti aiwa zvinokudzwa. Saka pane vairi vatatu here vamukade kumhoresa mukoma Mike?
Ya ndikuda kumoresa chekutanga ndonya kumoresa chibaya moyo changu anonzi Winstance ya mudzimai. Mm-hmm. Ne mwana wangu dangwe rangu rinonzi Lawrence nemukadzi wake nemwana wake anonzi Irene. Ne mwana wangu Misheki ari ku South Africa uku ari kushanda ku South Africa ndio last born yangu iyoyo ndoti kufara kwaari. Ya neshamwari yangu yandiri kushanda naye panapo anonzi James ndinoti kufara kwaari zvakare. Ya umwe wandida kukwazisa ndi umwe mukomana anonzi Manani uchindevere andiri kushanda naye pa next na Casper na Spencer na neshamwari dzavo dzavaine nadzo nemamwe masawira vandatadza kuziva nemazita ndochiti vafare chose.
Aiwa
tinotenda
zvikuru mukoma Mike nekupinda muchirongwa chedu.
Ya tinotenda nesuo tinokushuvira igore raidzva rakanaka.
Aiwa tinotenda. Inonyatsonzwika here Studio 7 paBotswana?
Zvakanyanyisa izvi hatiri kutoita kunge titori teseko.
Handitika. Aiwa zvinokudzwa mukoma Mike.
Ya, alright.
Alright, take care. Tinotenda zvikuru. That's Mike there in Botswana. Very good reception according to him. Studio 7 reception, and he's saying he did manage to send groceries, clothes and other things to the family back home. So he's saying he celebrated well because they received all the things that he did send with all Malaysia.
And with love, you know.
Indeed. That's good to hear. You know, we have many Zimbabweans in Botswana.
Yeah, so music, maybe. Let's get a bit of music. Listen.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mama is my diamond ashdaida
na diamond diamond
tani ukazunza masabatira watora mari
oh my mama
tani ano mira mira niwe apati ani. Damuga kunge njanji sama, inini hani jagoni kusau mama yo kunge njanji sama. Aha, chali, to damuga kunge njanji.
Ah, that's the song. The Watora Mari from Ja Fraser and Diamond from Tanzania. And Watora Mari.
Yeah,
you know, it's a love song.
Yeah, and before that, I think we had a bit of Iyasa. You know, is Bulawayo. You know, they're talking about Bulawayo, the city of queens and kings. You know, and what you can find in that city.
Indeed.
And then I've got some messages here on Facebook. One of them is from Owen M. Dobu, who says, Yona Boxing Day, kudala kwakuthengelwana izipho kuthiwe Christmas box. Kwakuvulwa ke mhlaka 26 December. So ke sasikholisa sithaphuza nje sasikuthaphuza. So ke umnumzana Owen, so he says, you know, Boxing Day was a day when they would have some kind of gifts and they opened them on the 26th of December. Then I've got another message from Yona, who says, yeah, Boxing Day was always good to us, but we never fought like what other people are saying. It was a question of us enjoying together as a family and buying whatever we used to buy in the olden times when the sun could set and you see the sun setting and enjoying yourself. Not today when we are suffering. Yeah, so those are the two messages.
Of course, let's play some music, Gibbs.
Maybe we have some more messages. Or maybe do you have a caller or something?
Not at the moment.
Okay, let me try to get another message. I saw one that was flying around here. Oh yes, it's something to do with soccer. Arsenal was playing today. Yes, Chelsea was playing as well.
Chelsea, I think they won 3-1.
I think
3-0.
Arsenal 3-0. Was 1-0, I think. And so somebody wrote on our Facebook stand and said, oh, don't forget soccer. You know what? So when it comes to Boxing Day these days, what happens is sports is stealing the limelight.
Indeed.
You know, there are so many games in London.
That's right. Played,
yes. I don't know of Zimbabwe whether...
In Zimbabwe, it's the off season because it will be raining.
Yeah.
Of course, so, Gibson.
Except some kick arounds.
Indeed. We have run out of time. So we want to thank our viewers, our callers, our listeners, those who sent messages on Facebook and WhatsApp. And of course, our crew behind the scenes, our producer and engineers. Signing off, this is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying have a nice Boxing Day and have a lovely, lovely 2017. Good night, Zimbabwe.